zvaka kwira itokwadi mafiga zvaya anoratidza nyaya dzeinflation inflation zvireva kukwira kwemutengo yezvinhu sechienzanisa neungava mwedzi wapera kana kusinda vagwari vapera sandinoona kuti vese vanoratidza kuti zvinhu zvakakwira mitengo chinova ndicho chokwadi asi ndinoona kunge hangu mafigures ava hange anenge azokwiririsa zvikuru zvinenge zvaakuzaridza kuti upfumi hunenge husitori kufamba zvachose ndinoona kuti mafigures chaiwo chaiwo anenge ari pakati peavo atiri kupiwa nehurumende atingati ariwo pasi zvakanyanya neavo atiri kupiwa naava hange anovawo kumusoro zvakanyanyisa
sei pachizoita musiyano wakakura kudai pakati pemafigures maviri aya
zvinoitika zvikuru sei munyaya dzemasvomu idzo dzidzi dzekuti tinenge da kuona kuti mastandards avanenge vatishandisa kana kuti zvinhu zvavanoshandisa kucalculata inflation yavo zvakafanana here atingati mainstruments achona kana zvishandiswa zvacho saka tinoona kuti zvishandiswa zvavanoshandisa zvakasiyana uye zvinhu zvavanotarisa kuti vabude nefigarawo zvinenge zvakasiyana sokuti vamwe vanenge vachitarisa mitengo yezvinhu zvatingati zvashandiswa nevanhu zuva nezuva atingati mabasic commodities vamwe vanenge vakutarisa mitengo nezvimwewo zvinhu zvinenge zvisiri mabasic commodities